Nkoma Blessing, 18 ne 21 makore ari very close to each other. Ndionise kuti pano kwasonge pachitibatsira nedambudziko riri kuitika munyika ino yevechidiki vari kuita misuse, kushandiswa kwezvinofura kutaura puti. Handifungi kuti zvingatibatsira izvozvo dai vakwanisa kuchinja mafungiro avo vezvemutemo, malegislators vachinje kubva paeji yevechidiki vakwanise kutifambei kana kuchinja mafungiro acho iwayo kuti vanhu vakwanise kunge vachingotenga futi pavanodira.
Munoonawo here dare resenate richikwanisa kutambira chisungo ichi kuti chibva chava mutemo?
Handionise kuti senate inokwanisa kuzvitambira nekuti tatoona kurepresentative kuti vanenge vasinganyatsokwanisa kunge vachiwirirana. Ndaichitarisira kuti kusaidhi kweve kwangu inini madhemokrats vese zvavo kushaya kana umwe chete aikwanisa kunge achizviramba, asi nekutoona kuti patoita vaviri vazviramba zvinhu zvandinotoona kuti panokwanisa kuita dambudziko. Saka vanofanira kutogara pasi sevanhu vakuru vasangana nematambudziko aya kwese kwese kumaconstituency avanotungamirira. And ndinovimba kuti zvinhu izvi zvichaitika.
Nechikonzero chei?
Nekuti vanhu vanenge vari kuzvimbirwa zvakanyanya nemaitikiro ari kuita nyaya dzekufurana munyika muno. Saka ndofunga kuti tichapa malegislators edu pressure yakawanda across the country. Saka vachaichinja zvavo mafungiro avanoita malegislators, nekuti vanenge vasati vanyatsokuona kuti vanovhota vanyatsokumira paposition ipi inonyatsokuvapa pressure kuti vakwanise kustopa mashandisirwo epfuti munharaunda dzakasiyana-siyana.
Ko, munoonawo sei zviri kutaurwa nevamwe vebato remarepublicans vekuti varayiridzi vanofanira kuti vapiwewo pfuti kuitira kuti kana pachikoro pauya munhu anenge aine pfuti vakwanise kudzivirira vana?
Vadzidzisi havafaniri kunge vachipiwa pfuti kuti vapinde nadzo mumaclassroom avanodzidzisa vana. Izvi ndinozvitaura ndakamira senhengo inokwanisa kunge ichivhota uye semuvakidzani wevadzidzisi vanodzidzisa vana vezvikoro vane mazera akasiyana vasingawirirani nemutemo iwoyo wekuti vadzidzisi vavo vatakure pfuti kupinda nayo muclassroom. Handiro donzvo remudzidzisi kuti atakure pfuti kupinda nayo muclassroom, ibasa remasoja nemapurisa ekuita basa iroro. Saka izvozvo handioni zviri zvinhu zvinokwanisa kutikundisa padambudziko ratiri kusangana naro.
Saka poitwa sei vamada?
Pfuti ngaigare nemapurisa nemasoja. Izvozvo ndo zvinokwanisa kunge zviri zvinhu zvinenge zvichidzikamisa society dani kuti maticha vanopinda muclassroom ine vana, vamwe vacho vanenge vari vana pwere grade 1, grade 2, grade 3. Maticha acho pachawo hafile kamfortable kunge vachiita basa remapurisa vari pabasa ravo rekudzidzisa.